Ngandine this daughter of mine, the second born, ane 7 years, nemumwe mucheche ane 1 year ka preterm baby. Mumwe mwana wangu anga akagara ne young sister yangu kumberi. The next thing chandakangoona, ndakangoona chi bhazi rakubva muleft lane maro richiita senge riri kutena kuenda kuright lane, richinonobuda murodhi kuenda musango, asi harina kuzosvika kunonobuda murodhi muya muya, rakabva rarohwa paside. The next thing ndakatozongoona ndatokandirwa kunze. Pandakazopepukawo ndakatopepuka ndaakunze.
Chii chakaitika makandwa panze pebhazi?
Ndakangoona ndati gwadara pasi. Ipapo ndaisanyanya kunzwa peini yakawanda, ndaingobhlidha mumhino, buri remhino 1 ndo raibuda ropa. Saka ndandisiri kunyanya kunzwa peini yakawanda, ende uri semunhu uri amai vane vana, ndandine vana 3 mbhazi imomo nemunin'ina wangu, mwoyo wako kana wangomuka ipapo hauteereri peini nezvauri kunzwa, unenge uchingoti vana vangu, vana vangu. Saka ndakatokurumidza kungosimuka, ndikaona kuti ndiri kugona kusimuka, ndobva ndatanga kutsvaga mwana. Ndakatanga kutsvaga mwana mucheche andaiva naye mumaoko, ndikatanga kunamata ndikati, Mwari mwana wangu. Ndobva ndati fambe fambe pachifuo tenga ichocho, rara zotena zitraki riya riya, musoro watarisa kwarabva, dumbu rakatarisa kwakune bhazi redu. Pasaidhi pemavhiri ipapo ndobva ndaona jira remwana wangu. Ndikatanga kunamata kuti Mwari itai ndiwane mwana wangu ipapo. Ndichingosvika ipapo ndobva ndafungura kudai, ndikaona kamwana kangu kari ipapo. Kamwana kangu kari taini kari 7 kg, ndakakadhiriva kaine 1 kg pa 7 months. Ndikati, Mwari maita henyu ndawana mwana wangu aripo.
Anga akakuwara here pamakamuona?
Ni just a few scratches pahuma apa dzaingobuda turopa, but zvazvisiri so serious. Ndobva ndati apa ingirozi dzanditakurira, kukandwa panze shuwa, hatizivi kuti takandwa nepadhoo here kana kuti tabuda nepahwindo, but takandwa panze. Ndobva ndatanga kutsvaga vamwe. Ndichingofamba kudai ndakaona nechekure uko kusaidhi kwakune musoro webhazi. Ndobva ndaona munin'ina wangu aripo, ari kuchemawo aripo, kutarisa zvakaita kufesi ropa, anga aine mascratches ropa kufesi kwese, because wangogara nechekumashure kwadhiraivha. Saka iye anoti takakandwa nekuhwindo radhiraivha uko. Saka nemwana wangu womusikana akakandirwawo nechekusaidhi kwakuna mainini kwapo, but handina kumuona ipapo, ndakangoona mainini. Ndatarisa gumbo rawo ndakaona rakatsemuka kubva kutsoka uko, tsapfu yese yakatsemuka kuti mwawo kudai kuvhurika, unge unotoona bhonzo kudai. Ndobva ndatora chirepa chemwana chandaa ndasungisa pakati, vanga vasingakwanisi kusimuka. Ndobva ndati regai nditsvage vana. Ndobva ndadzokera mubhazi. Ndichidzokera mubhazi ndaingonamata ndichiti, Mwari vana vangu. Ndobva ndakwira masteps aya, bhazi rarabhonyoka. Ndakabva ndaona mwana wangu second born anda ndakagara naye musikana 7 years achindidaidzira, mama mama achimhanya.
Anga akakuvarawo here?
Anga asina kana scratch. Ndikati nyasha dzamwari, ndakatanga kunamata ndichimbundira mwana wangu ndichichema. Ndobva ndatarisa zvakaita ropa mubhazi pasi, ndotarisa papa irohwa padumbu pebhazi paya, vamwe vanga vakatrepwa mumasimbi vasiri kukwanisa kubuda vachidaidzira help. Ndobva ndadzika nemwana wangu. Then ndobva tati ngatitsvage mumwe asara muhombe, mwana wangu ane 8 years, ndichiudza munin'ina wake. Ndobva tati fambe fambe kusaidhi kwakwakuna mainini kuya sekundi, ndo kwavanga vakagara vese. Ndobva taona dress rake, uyo achiti dress ra bibiro. Ndobva ndawana ipapo musikana wangu muhombe uya aripo.
Anga akakuvara here?
Anga achibhlidha wakatemeka mumusoro umu, lipi rake rakatsemuka pakati kudai, then nepamusoro peziso apa nemascratch wanga ari kumeso, sevanhu vanga vari kudhuze nadhiraivha uko kwakune impact yakanyanya. Ndobva tamutakura, akukwanisawo kungokamina cause ndaasingakwanisi kuvasimudza vese. Takutarisa mabhegi yedu, ndo patakanzwa kuti tenga ruda kuputika, vanhu chitotizai. kuti tichabatana nemabegi ndakubatana nekuti muningina wangu haasi kufamba ndobva tatosiya zvese zvekutarisa mabegi ndobva ndatanga kumusimudza kuti amire achiedza umira akati handisi kugona kana kutsika kwakukumbirwa varume vaivapo vanongongotiza mumwe ndobva azobvumawo kumutakura abvumawo mutakura tangoti fambei tengi ndobva ratoti dhoro kuputika watongova moto wega wega yoweyowe
ko makazokwanisawo sei kubviswa panzvimbo iyi muchiendeswa kuchipatara
varume vanga vari patiri vakangosvikawo vasingatombotizivi tatakangomira nemunin'ina wangu achibhlidha nemwana wangu achibhlidha zvakanyanya neumwewo murume wanga achibhlidhawo zvakanyanyisa anga ari pasaidhi pedu ndobvawo murume wayo akati ambulensi painotouya tiri kutomira parodhi tongoti ngaitange panapa bhikozi zviri panapa zvatoshata saka payakangouyawo varume vayo vakatotangawo pasignal kuti no mirai panapa mirai panapa ndobva tatopinda muambulensi.